Mutauri weMDCT vaObert Gutu vazivisa kushaya kwavamahlangu avo vanga vachirwara nechirwere chegomarara.
Tamu anga ari mukomana anga ane ushingi. Tamu anga ari munhu uya tingangoti muchirungu anonzi grassroots mobilizer. Wanga asingaiti zvokutaura, waita zvokuita. Semukomana akakura mubato, ari founder member yebato, achibva ari mutrade union, aiti kana akuita zvemusangano anga asingaiti zvokutamba, waita zvokuita zvokushanda.
Vanoona nezvekurongwa kwemabasa muMDCT vaAbednego Bebe vanoti bato ravo rarasikirwa negamba.
Tati kurasikirwa nhasi nekuti vamashangu vanga vari mumwe wedu, especially kuorganizing department yedu, a very vibrant simba chaizvo chaizvo, munhu anga akasimba aitarasikirwa chaizvo chaizvo.
Vanoona nezvekurongwa kwemisangano muprovhinsi yeHarare muMDCT vaRhino Mashaya vati kushayikwa kwaita vamahlangu kwavarwadza zvikuru, vachichanyanya varwadza ndechekuti vamahlangu vange vasati vapedza rwendo rwavo rwekuti munyika muve neutongi hwejekerere.
Kushayika kwaita vamahlangu kurutaridza kurasikirwa kukuru musangano weMDC, nokuti vamahlangu aive munhu anga ari loyal kuna president wedu, aiva ari munhu aiisa simba rake rose pakuti munyika munge muine shanduko.
Muzvare Yvonne Musarurwa, avo vakashanda navamahlangu muboka revechidiki muMDC reYouth Assembly, vati gwanza rasiyiwa navamahlangu richanetsa kuvhara.
Inini hangu ndiri kunzwa kurwadziwa nerufu rwavamahlangu, because vamahlangu munhu wekuti kana zvinhu zvakaoma ndiye munhu aikwanisa kumira nemusangano.
Imwe nhengo yeMDC yakapinda muparamende mushure mekudomwa nebato iri pasi peproportional representation. Muzvare Susan Mutsunga vati vachasuwa basa ranga richibatwa navamahlangu muparamende pamwe nemubato ravo.
Tiri kurwadziwa tarasikirwa negamba, because mahlangu he was one of the cadres, one of the members vanga vari strong.
Vamahlangu avo vakaberekwa musi wa27 kubvumbi muna 1971 vakamboita mutungamiriri weboka revechidiki muMDCT kwemakore mashanu, zvichitevera kusarudzwa kwavakaitwa pacongress yebato iri kubulawayo muna 2011. Vakazodomwa nemutungamiriri weMDCT vaMorgan Tsvangirai kuve mutevedzeri wegurukota rinoona nezvevechidiki muhurumende yemubatanidzwa, vakazotsiviwa pachinzvimbo ichi navatonga yematutu. Vamahlangu ndivo vanga vari mumiriri wenkulumane kubulawayo kubva muna 2008 kusvika vazoshaya nhasi, vasiya mudzimai Brenda Zaranyika nevanakomana vaviri vanoti Munyaradzi naZivusiso, uye vanhu vakaungana panhamba 15053 kunkulumane 12 mubulawayo. Urongwa hwokuradzikwa kwavo hausati hwaziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.